mumuvanhu vari kufarira chirongwa chaparohwa nhasi ichi vafunga igutu vati zviri nyore kushandisa ecocash sezvo mari iri kunetsa kuwana munyika. Vatiwo chirongwa ichi chinoitawo kuti veruzhinji vasafamba vakatakura mari zhinji.
Ndanew introduction ecocash payment yekubhadhara matoget, ini ndafara zvikuru nokuti pandangosvika patoget ndangokwanisa kungodedza nhamba yangu yephone number, ndobva ndangoproseserwa, ndobva ndapiwa toget nangu ndokutopinda. Hazvina kumunditorera some seconds ndandatodarika. Zvokuti kune wese vachada kushandisa ecocash kubhadhara matoget, I think muchange muchifamba zvakanakisa uye muchifamba nyore. Kunonzi kufamba nyore, then tashotelesa dambudziko rekufamba wakatakura cash. Unogona kubirwa namatsotsi, unogona kuvhiringidzika, asi kana uine ecocash unokwanisa kubhadhara matoget ako zvakanakisisa.
Mumwe mugari wemuHarare vatawanda karombo vatiwo kubhadharwa kwematoget neecocash kunorerutsa upenyu hweveruzhinji panguva iyo kuwana muswe wemari kuri kunetsa. Asi vakarombo vatiwo tarisiro yavo ndeyekuti kushandiswa kweecocash uku kuitwe pamatoget ese. Pari zvino ecocash iri kushanda pamatoget 10 kubva pamatoget 26.
Chese chinoita kuti kubhadharika kana kufamba kwebasa rekubhadhara chinhu chinoita kuti zviite nyore. Kufunga kwangu chinhu ichocho chakanaka. Zimbabwe iri kusanganisa mazimbabweans vari kusanganisa nenyaya dzecash. Ecocash zvayaita izvi nezvinara ndinoona zvii zvinhu zvichabatsira kuti vanhu vakasike kubva pamatoget mushure mekunge vabhadhara, pane kuti varamba vakabatwa ipapo, vakamiswa ipapo vachitadza kupedza kubhadhara kuda nekuti hapana chenji kana kuti makadhi haasi kushanda. Tirikutarisira kuti urongwa ihwo hunge huchiwanikawo pamatoget ese ari muno munyika, nekuti zvinoitawo kuti kunyange matoresi vashanyi vekuno, kunyangewo vanhu vanenge vachizvifambirawo zvavo vakwanise kubhadhara nekukurumidza.
Mufaro una vakarombo nevamwe vanhu munyika uripo zvitevera chirongwa chakarohwa nhasi neecocash nezinara chekuti vanhu vange vachibhadhara mari nenzira yakadai. Mukuru weecocash mukambani yeconnect wireless amai Natalie Jabangwe Morris vatiwo vedzimota vanofanirwa kungonyoresa motokari dzavo paecocash wallet kuti vatange kushandisa ecocash pamatoget.
Taparura kubatanidzwa kweecocash nezinara kuti vanhu vakwanise kushandisa maecocash wallet avo kusanganisa motor vehicle registration number yavo paecocash wallet kuitira kuti zviite nyore kuti mamotarist vakwanise kupfuura patoget automatically vasina maproblems zvekushandisa cash kana kushandisa makadhi.
Sachigaro webhodhi rezinara vaAlbert Mugabe vatiwo vane chivimbo chekuti kubatana kwavo neecocash zvicharerutsira vafambi panguva iyo mari iri kunetsa munyika. VaMugabe vati kunetsa kuri kuita mari kwange kodzikisirawo mari yavari kuwana pamatoget.
Chirongwa ichi chichabetsera vabereki kuti vakwanise kuyambuka pamatoget edu vachinge vabhadhara neecocash. Zvireva kuti tirikuziva, tirikunzwisisa kuti mari chayo yokubata musu haisi kuwanika, asi nechirongwa ichi taakukwanisa kuti vabereki vasanyunyuta kuti ndinoyambuka sei kana tichinge ndasvika patoget. Mukana wavepo vanokwanisa kushandisa ecocash. Tinodayira kuti hongu kunogona kuine zvimwe zvikonzero, asi kushayika kwemari musu ndezvimwe zvezvikonzero zviri kudzikisira mari yatinenge tichitarisira kubva kuvafambi vedzimotokari.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaDexter Nduna vaudza Studio 7 kuti zvaitwa neecocash nezinara zvinozadzisa urongwa hwezima set hunokurudzira kuti nyika ifambirane nenguva nekushandisa umhizha hweICT.
Izvaitwa neecocash zvinofambiranawo nezviri kudiwa nenyika. Nyika inotaura zvainoda panyaya yezim asset, inoti ngatifambirani nenguva pakuita nyaya yeICT kana information communication technology. zizo tarisiwawo nemawaniro atinoita mari muZimbabwe. Kana tikaramba tichingoda nyaya yekubata mari uri muso, hatina zvatinonge taita. Asi kana tikaita computerize, kana munhu wese akaenda paEcoCash, tinozoona kuti tinogona kuenda maokei tichishandisa EcoCash. Tinoshandisawo pamatoll gates EcoCash, toshandisawo zvakawandisa zvatiri kushandisa EcoCash.
Mamwe matoll gates ave kushandisa EcoCash anosanganisira reSK Bank neUmuguza nzira yekuenda kuVictoria Falls. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia.